Vano tungamira mitambo munyika ve Sports and Recreation Commission, SRC, vazivisa kuti nhabvu nemimwe mitambo yakaita setsiva, netball, weightlifting, judo ne basketball, yave kuzotambwa zvichitevera kudzikira kwaita kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Sachigaro weSRC vaGerald Mulochwa vanoti vatora danho iri zvichitevera musangano wavakaita nechishanu negurukota rezvemitambo muzvare Kesti Coventry. Mumiririri weWorld Africa Boxing Association muZimbabwe vaGilbert Munetsi vanoti zvinofadza kuti tsiva yave kudzoka kuruzhinji.
Tambo yakadai setsiva inofanira kuti idzoswe, tinofara nazvo. Vatambi vetsiva ndizvo zvavanorarama nazvo. Vatambi ava vanenge vachitarisirwa kunge vachidzivirira mabhande avo, mabhande akaita sena ABU, WBC, WBO. Saka vanofanira kuita izvi mukati menguva inenge yakatarwa nemasangano iwayo. Vakagara vasingatambi vanotorwa mabhande iwayo.
Kunze kwenhabvu netsiva, mimwe mitambo yatenderwa kudzoka munhandare ikarati, taekwondo, handball, wushu, hockey ne tag of war. VSRC vatenderawo zvekare vegymnastics, basketball, pole, rugby, netball, bodybuilding kuti vadzoke mukukwikwidza. Asi mitambo iyi yapiwa kusvika china kuti iratidze kuti ine mari yakakwana yekukwanisa kudzokera munhandare panguva ino yeCOVID-19. Gwaro rabva kuSRC rinoti sangano iri ratotumira kare vemitambo mitemo yavanofanira kutevedza iyo vanofanira kuwirirana nayo musi wechina usati wadarika. Mutsigiri wechikwata cheHighlanders vaBrighton Munyuki vanoti vanga vagarisa vasati vaona bhoso ichitamba vachiwedzera ivo kuti vari kutarisira kutora mukombe weLeague mwaka uno.
Mvura radzoka, tadagarisa tisingazive kuona timu dzedu. Indiriwe Highlanders ndinoda kuti timu yangu itore mukombe.
Mumwe mutsigiri wemutambo uyu vabatsirai bepete vanoti vave kuwana kwekunotandarira.
Tikuona kuti nhabvu ikadzoka nemaunganiro anoita vanhu, tinokwanisa kuungana totaurawo nhamo dzedu.
Asi vabepete nevamwe vavo vachambomira kuona zvikwata zvavo zvichitamba zvichitevera chisungo chakatorwa neveConfederation of African Football nechishanu kuti mitambo yese muAfrica haifaniri kupinda vatsigiri venhabvu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.